Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 1 2016. Munokwanisa kutinzwa paindanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tasangana nezvakawanda. Chekutanga, ndakarova shumba nembama pabani kuomukaranda dzamuti ndikazokwanisa kuita zvefirst part muno muZimbabwe yakava nealmost half nedzamuti yepakistani. Ndakavadyazve pareferendum yakaitika 2000.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai votungamira bato ravo mukupemberera makore gumi nemanomwe raumbwa.
Vamwe vaganda vasinga vanenge vasingaende kumusha vakuenda kumusha vachifara vari kundifonera kuti haremp migwagwa yanaka tikuenda kumusha.
VaKindness Paradza vezanupf vanoti vounza zvirongwa zvebudiriro kumakonde. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vatungamira bato ravo mumhemberero dzekusvitsa makore gumi nemanomwe raumbwa muna 1999. Mhemberero idzi dzanga dziri kuWhite City Stadium muBulawayo. VaTsvangirai vatungamira bato ravo kubva zvaraumbwa uye vanoti chiri kunyanya kuvarwadza inyaya yekutsemuka-tsemuka kwebato ravo pane dzimwe nguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai tikavabvunza kuti zvii zvavaona mumakore aumbwa bato ravo.
Vazvino rwendo rwatafamba kubva patakafoma MDC makore 17 apfuura tasangana nezvakawanda. Chekutanga, ndakarova shumba nembama pabani kuomukaranda dzamuti ndikazokwanisa kuita zvefirst part muno muZimbabwe yakava nealmost half nedzamuti yepakistani. Ndakavadyazve pareferendum yakaitika 2000. Zvichirayi zvekuti ZANU-PF haigori kuramba ichirova dundundu ichiti tisu chete pati iri muno munyika. Saka ipapo toda kuzvikudza kuti we broke ZANU-PF hegemony. Now pane zvimwezve zvakaitika. Tisu pati yakatanga kudifita ZANU-PF paelection 2008 takavadya zvakabvumira naiva mugabeo kuti zveshokwadi vakatidya, asi chasava chatakaramba ndechekutira kwepao. Saka tinoona effort yedu ye-17 years tichiwana inew constitution neZimbabwe, tichiwana masiti muparliament, tichitora masiti mumamunicipalities akawanda, mazhinji acho ari under MDC. Iri nauruko yekuti MDC is a party yagara muno, ichagara iri muno zvachose. Saka zvinhu zvotifadza, pakatarisana nokuti zvinhu zvichapera sei. Ndosiri yatiinayo yekuti zvichapera sei. Ikuru kuti zvichapera nekuti zvinhu zvatopera and ZANU-PF haina solution kutambudziko rekusangana nevana vechifaro.
Asi vamwe vangada kuziva vatsvangiraika kuti chii chamuchaita chakasiyana nezvamakamboita, nekuti munogona kuhwina zvakare sarudzo asi tichiona ZANU-PF ichirambirira pachigaro nerutsigiro rwemauto nemapurisa.
Iye zvino tasvika panhano yekuti munhu wese muZimbabwe ari kuziva kuti ZANU-PF yapera. Munhu wese muZimbabwe, whether muopposition, whether mubusiness, anozviziva kuti musangano uchakwanisa kutiyamura out of this crisis MDC. But haiti MDC chete, inofanira kuva MDC namamwe mapato navamwe vari mauto muviri vese. Vanhu vanofanira kuziva kuti nyika inei fambe ichienda mberi, agenda yeMDC chete ichaita kuti tii tikwanise kugadzirisa zvakasanganiswa neZANU-PF.
MDCT pane zvairi kuita here kuti inge ichibatana nemamwe mapato kuti vange vachiti munhu mwe chete akwikwidzana navamugabe.
Kudzidzana kunobva pakutauraka uye kunobva pakuita. Isusu tinobata mapato maererano nekuti makomishoni emaelections agadziri tiri munera. But hatizvo chete tichapakana tichienda kutanga vana veZimbabwe even in the opposition vari kubatana vachida kuti vagadzirise zvizvanoita uyu. So isusu hatina dambudziko.
Vamwe vatsvangirai vanogona kuti makore gumi nemanomwe vatsvangirai vachiramba vachitungamira ati wandei vadi kumbosiyira mumwe mungati kudii nemashoko aya.
Mumwe nomumwe anofunga zvake. Kune amwe anotatsvangira ngaaramba achitungamira amwoto paredesi. Saka toteererana tinoteererwa ibumbiro romutemo reNDC tinoti icho pakupera makore 5 munhu wega wega anofanira kuenda kucongress unozviisa pana vanhu vanhu vomuelekta kana kutotadza kumuelekta ndichangobva kucongress ndichangoelektwa ndobva ndati inini handichadi zvaita sei. However ndipakutaura nyaya yekuti vatsvangirai havasisira pachidhanu vatsvangirai vada kutanga vayambudza vanhu kana zvatadza hazvo vatadzira asi shuru dzavo ndedzekuti ngatitange itayambuka nekuti hamungachinzi macommanders muri muvidhiwo.
Tichitarisawo vatsvangirai pamakore iyaya muchitungamira bato ndezvipi zvamungatiwo apa ndingadai ndakaita zvekuti kana kuti zvatingati zviya mungaregreta kuti dei zvakagadziriswa
musangano 17 years haasi makore mashoma pakufamba rwendo urwu pane paunoonawo kuti apa pangadai pavagadziriswa chokutanga ndechekuti musangano uyu hawaifanira kuti usplite asi nekuda kwepfungwa dzevanhu maindividuals vakaona zvakakodzera kuti vanda vabuda musa but hatisiyani mapolicies kana kuti mastrategies kana kuti maviews ekuti musangano nyika inofanira kuinda chete hapana mutongo wakanyanya chetongoti vanhu vanodzoka voitawo mbitoka ndopakutungamira woindoka ndochinhu chatingangoti pamakore 17 ndochinhu chaifanira kunge tisina kuiti asi zvinoitika kana kuti musangano saka anenge afunga hake kubva ungamuita sei. So ndingandokudao chinhu chandingangoti I regret kuti pati yakasika 2005 and 2014 pasina chikonzero ara zvanhu kuti kuda kusika leadership.
Vamwewo mubato vatsvangirai vanenge vasina kunyatsofara nekudoma kwamakaita vamudzuri navaichamisa mungajekesa kuti zvakanyatsofamba seya.
Hapana chandinotaura ipapo handina kuita zvinhu zvepfungwa dzangu. Izvi zvakabva kubato rinonzi National Council. Paconstitution ndinopuwa masimba ekuti kana zvakaurwa nekadzo zvinofanira kunzii. Saka indangaita zvakataurwa nekadzo.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muBulawayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vachakwidza kudare nyaya yekuti vasungwa vasaendeswe mudzimba dzavanogara vari vega kana kuti solitary confinement. Vabiti vanoti uku kutyora kodzero dzevasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Jeri rinorwadza. So mujeri unongosina makodzero dzakawanda dzekuti uite zvakawanda zvaunoita uri kunze. Zvino solitary confinement ijeri riri mujeri rekuti unenge wawega usingataure nemumwe munhu. Vakaita mastudies kunyanyanya kuamerica ikoko vanoratidza mastudies aya munhu wese anoiswa musolitary confinement anopedzisira aakupenga. So solitary confinement iri unconstitutional. So tichatoenda kumatare nenyaya dzemaprison rights dzatanga tichiita zvamunoziva imi dzakafana nedead penalty including yana Charles Ngovu nana Dolosi.
Asika vamwe vanoti ko kana munhu upenyu hwake huri munjodzi mujeri vabiti kana kuti achityirwa kuti anogona kuurayiwa nevamwe wake kana kuti akaita musikanzwa vomuendesa musolitary confinement panenge paine chakaipa here ipapo?
Zvinhu zvatinoona mabhaisikopo maprisoners edu zvakafana nemuno muZimbabwe hatina ati mungati mahardcore criminal aya yatinoona pamatv ekuti vamwe vasungwa vangada kunzi vamuuraye kana kuti iye angada kukomita suicide. Uyezve kana zviri izvozvo ka munhu anongotransfewa oenda kune rimwe jeri hazvisi zvinonetsa izvi ende kana munhu auda kutozviuraya ka imizi akutorwara pfungwa ka saka anoenda kuhospital kwainorapa pfungwa anoenda kumafacilities anorapa pfungwa. So ngatirege kudzvanyirira maprisoners. Maprisoners ane kodzero dzavo sezvakambotyorwa najustice guard mugore ra1993 mune imwe kesi muprisina haluze marights ake ari mubumbiro nemutemo simply because apinda muchikurubi kana kuti mukami prison.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri wePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare. Munyaya dzatinotarisa nyaya dzezveupfumi, mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende inofanira kuvandudza mashandiro ari kuita makambani ari pasi payo kana kuti maparastatals. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende yekuti makambani aya ave nechikwereti chinopfuura mabhiriyoni maviri. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Kanyenze.
Inyaya yatabvira kare tichingotaura tanzwa nokutaura pasina zvinoitwa. Kana hurumende yakatanga kare kutaura 1991 kana muchayeuka chirongwa cheSAP chestructural adjustment changa chakataura kuti tichada kuti tigadzirise mabazi ehurumende anyatsofambisa basa rawo zvakanaka. Asi pari zvino taakutoona kuti mabazi mazhinji ehurumende haasi kugona kana kubhadhara vashandi vavo, havasi kugona kana kufambisa mabasa avo zvakati twasa twasa. Pangu ane udyire wokuti vanhu vari kungoshandisa mabazi aya kuti vakoromore hurumende, vadye mari dzehurumende pasina chiri kudyarwa. Kana izvozvo hazvikushamisa kuti nokuti hapana zvataita makore aya ese. Kana muchayeuka makore mairi apfuura vachina masa chaivo vakataura kuti vane maparaseta gumi, mabazi iwayo amataura gumi avanga vachida kuti vabatsire anga achiita zvinhu zvavo zvakanaka, amhanyise mabasa avo mune zvinodiwa nemisika yeupfumi hwenyika. Asi pari zvino hapana zviri kumboitwa, vari kungoramba vachingonyura mabazi iwayo.
Panga gadziriswe sei nechimbi chimbi kana kuti zvatononoka zvo?
Chokutanga zvanonoka, asi hapana chinonzi chanonoka hachichagoni kugadzirika. Zvinhu zvinongogadzirika kana zvanonoka. Takazvitaura tabva nguva yakareba tichibatsirana nehurumende tichiedza kuti kupa mazano. Takatombotumira vebazi rinoona nemapazi iwayo ehurumende kuSouth Africa nekuZambia kuti vandoone kuti zvinoitwa sei. Tikaedza kunza vashandirwi nekuti kana uda kugadzisa zvinhu izvi mune vanhu vatorimo mabasa umu vashandirwi vachabatwa nezvaunoita. Saka vanofanira kunge vachiziva kuti chii chiri kuitika, vachibatsirawo kupawo mapfungwa dzavo kuti bazi ravo ravanoshandira rinofanira kugadziriswa zvakadii. Nokuti dambudziko ratinaro nguva dzose nderokuti vari kumusoro uko vanouya nezvirongwa zvavo zvinobata vanhu vari pasi, asi ivo vachichengetedza mabasa avo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tiri kumakonde kumashonaland west, uko tiri kutaura nemumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vakindness Paradza.
Kumakonde pari zvino tiri kuita zvinhu zvakawandisa. Tiri kuvaka kliniki panonzi Pakanyaga muwadhi 8. Tiri kuvakazve bhuroku revana vadiki vekufundira muwadhi 19. Tozoenda kuwadhi 14, tiri kuvakazve imwe kliniki ikoko panonzi pachifuwamiti. Tozobva ipapo tiri kuenda panonzi pahombwe, tiri kuvaka inonzi mother shelter ipapo. Tozobva ipapo tiri kugadzira mabridge, bridge rekuna Sosuje kuwadhi rinobatanidza wadhi 16 newadhi 17. Tiri kugadzira mabridge rakanga ratorwa, tiri kutorivaka izvozvi bridge racho. Tiri kubatsirwa nevanhu vekuTDF nevanhu vekukanzuru. Tabva ipapo tiri kugadzirazve rimwe bhiriji kuwadhi 18 rakatorwa nemvura, tiri kugadzira nevanhu ikoko. Tiri kuisa futi zvibhorani kuzvikoro kuwadhi 18. Takaisa chibhorani panonzi Pakangurunguru. Tabva ipapo tikaisa zvibhorani zvatakavhura musi uno pachijaka kuwadhi 19 pachikoro chechijaka. Tikabva ipapo tikaenda pachiwiki chikoro chechiwiki tine bhoho futi ratakaisa ipapo. Tabva ipapo shondo rinouya tiri kuenda kuwadhi 17 kunonzi Kukenzamba. Tiri kunogadzira dhamu ikoko Kukenzamba, madhamu vairi rinonzi Kenzamba dhamu nedhamu rekwaChoto. Saka tiri kuita zvakawandisa. Migwagwa iye zvino zvemakonde yava kumhanya. Vari kundiudza vanomabhazi kuti aiwa MP muri kugona. Vamwe vakanga vasingavanengo vasingaende kumusha vakuenda kumusha vachifara, vari kundifonera kuti MP migwagwa yanaka, tiri kuenda kumusha uko saka ndenja tukuita kumakonde iyo zvino sondo rakatora tanga tine mutambo mukuru wenhabvu newevadzi madzimai pakanyaga tikaisa mari ipapo takaungana makonde yese ipapo ende chibage iye zvino chiri kuenda chechembere chibage chiri kuenda nguva nenguva chefood for work chiri kuenda vanhu vari kutama mabasa akasiyana siyana vachipuwa chibage saka chiri kuenda iye zvino kutanga svondo rinouya iro tinenge takuendesa futi mbeu yedonje nembeu yechibage nemafetiraiza nemishonga icho nekuti gore rino purezidendi rakati tinoda kuona kuti munhu wese arima
tiri kuona kuti muri kuita zvirongwa zvakawanda wanda zvamataura zveku gadzira zvibhorani kuvaka makirinika nezvimwe mari yacho muri kuiwana kupi nekuti vamwe vari kutika zvinhu zvinenge zvatiomei munyikawo
tiri kuitsvaga tsvaga unotsvaga ka haungangomiri uchiti zvinhu zvaoma unotsvaga tsvaga kutsvaga tsvaga kune shamwari dziri kutipa ini ndine yangowo mari tine zvakawanda tiri vabereki kumusha uko vatibatsirawo nesimba ravo nekuti makirinika apa ivo ndovanoita zvitina ndovanokanya zvitina ndoye anovaka isusu basa redu basa rangu ini namaipfumira tinotsvaga simendi tinotsvagawo maipfumira tasereta vari shamwari dzavowo dzinochida kubatsira tochingobatsirana takadaro zvinhu zvakaoma asi tiri kuzama repatinogona napo kuti zvirerukire vanhu vedu vekumakonde
vamwe vanga vachimbochema-chemawo honorable paradza kuti dzimwe nguva mune mamwe matunhu muri kuitwa zvematongerwo enyika vamwe vemamwe mapato vachiti vari kusarira mabasa ebudiriro imi muri kuzvifambisa sei
dambudziko riri muno muzimbabwe nderekuti vamwe vada kupedza nguva vachifunga zvisina musoro wese vachifunga kuti vamugabe dzingavhisa sei vamugabe dzingavhisa sei isu kwavanenge vachidaro isu tinenge tiri bishi tichitevedza kuvanhu tichitevedza kumakonstituensi ivachifunga zvisina musoro wese zvisingaitike vanhu vanenge vachirota vachifamba tingavaita sei ndo dambudziko ravanaro vamwe vedu vanopikisa kunyanyanyana mdc nguva dzese vanenge vachiudza kuti toita sei tingavhisa sei zanupi pautongi tingapedzera mugabe saka ita tine basa razvo zvavari kufunga izvozvo isu tiri kuenda kumusha kune vanhu tichiita mapurogiramu ari kufamba iye zvinezvi hurumende kumusha uko ine yainoti food for work program zvinhu zviri kufamba vanhu vachisenza 15 days wopuwa chibage chako
mumiririri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza vari parunare kumakonde kwakare
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930
kana pa 6065 ne 15460 khz pashort wave iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna marvelous muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti women's forum
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare maud chifamba musikana wechidiki akakwanisa iye kuwanikwa achitora iye digiri rake reaccounting mazuva apfuura ane makore 18 tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu muzvare chifamba
aita henyu
muzvare chifamba mungatitsananguro kuti manga muri kuita zvidzidzo zvipi uye zvekupi
ini ndanga ndichiita bachelor of accountancy honors degree pauniversity of zimbabwe
takaona uchikwanisa iwe kupuhwa chitupa chako nemutungamiri wenyika president robert mugabe uyezve uri musikana wekutanga wechidiki kuti uwane uchipuhwa chitupa pamakore aunawo une makore mangani uyezve wakanzwa sei
ndine makore 18 and ndanga ndakamirira zuva iri kubva kare pandakasvika pano ndira 14 years ranga risingasviki ndandakarimirira for 4 years ndishanda nesimba yeshese and zvinova zvinhu zvakandifadza ndakakwanisa kudadisa I was proud of myself ndakakwanisa kudadisa hanzvadzi dzangu ndakakwanisa kudadisa mudzinza rekwedu ndakakwanisa kudadisa vana vamai vangu
Vamwe vangada kuziya kuti ivo muzvare Maud chifamba ndiani chaizvo vakadzidza kupi uyezve zvakafamba sei kuti muzoenda pachikoro cheUniversity of Zimbabwe mune makore mashoma kudaro.
Ndakatanga chikoro muna 2003 kuma resettlement areas pakati chekweko negweru kunzwa Andersworth things. Ndakaita kuti ndange kuoneka kuti ndanga ndaigona kusarichasa zviri nomal because ndaiverenga not kuti ndaigona but ndaiverenga kumba. Ndakapiwa bachelor's degree form in 2003 and ndobva ndakwanisa kuti 100%. Saka 10 minutes tevera yacho ndakakumbira kunyora ba exam 75 pananga ndiri grade 3 ndobva ndaita number 1 mugrade 5. Saka gore rachona raitevera chindiri kuti ndiende grade 4 ndakabva ndaenda kugrade 6 and ndapedza grade 7 na ndinakwanisa kuwana mari yekuenda secondary school ndobva ndaverenga ndega 2 years ndakwanisa kupasa form 4 yangu kuna subject then after that ndabva ndazoenda kuform 5 form 6 zvakazoita ndikwanise kundendera mberi kwevamwe vangu ne 4 to 5 years.
Zvanga zviri nyore here mukukura? Tiri kuona uchiti wakamboshayiwe mari yekuti uenderere mberi nezvidzidzo. Vabereki vachiri vapenyu here? Zvakamira sei?
Baba vangu vakashayika muna 2002 kana tombotanga kuenda kuchikoro. Mai vangu vakazoshayika muna 2011 just 1 month after ndapedza kunyora my exams angu form 6. Kukura kwangu kwanga kusiri nyore. Ndichigara nemaster brothers angu vana vababa vangu vasiri vana vamai vangu. But vaindisapota, vaindisigira pane zvose zvandaida kuita vachindiencourage. Penyu wangu usinamira zvakanaka but kwanga kusiri kuti kuda kwemunhu but ndangangozvarirwawo kuti a family like that. Saka upenyu wangu usina kusimira zvakanaka but handinakwanisa kuti zvinhu izvozvo zvindinyike. Baba vangu vasati vashayika vaigara vachindiudza kuti the only way yandaikwanisa kuchinja mburi yedu kwanga kuenda kuchikoro. Saka zvinhu zvakagara neni kubva ndiri mudiki ndaingozviudza chero pana ndisingaende kuchikoro ndaipozviudza kuti kuenda kuchikoro ndo zvinhu zvaikokwanisa chete kuchinja upenyu hwangu neupenyu hwemuri yangu.
Pane mazwi here aungashingisiwo vamwe vangange vakateerera pari zvino vasikana vechidiki kana madzimai panyaya idzodzi dzekuti zvakakosha sei kuti mwanasikana aende kuchikoro?
Ini ndinofunga kuti zvakakosha kuti mwanasikana aende kuchikoro nokuti ini kudzidza redu sezvandinotaura kwedu kwachifamba hakuna munhu wakambograjueta ndinokutanga kuita degree so pauniversity and de vakandisiya vachikuri ndiri musikana ndiri munhu wechikadzi handina zvazvainzi zvandaizovabatsira handifunge kuti ndingadai ndakasvika pandiri asi kuti zvakatora ivo kuti vatendi vaive nekutenda mandiri kuti ndaikwanisa kuita zvese zvasina zvaikwasangoitwa nevakomana vachona ende ndakakwanisawo kushandawo nesimba. Saka ndinoenda kutaura kuvakadzi vadzimai anenge asapotawo kuti kana vakange vasapotwawo ngavashandewo nesimba and vasaexpekte kupiwa everything honestly sapata nenyaya yongoti chete kuti munhu kadzi takazvisiro zvinofanira kuita izia sometimes anofanira kutoitawo strong person ekuti nikaita sekutori mukadzi here kana kuti woman inotarisa competence inogona here zvauri kuda kuita.
Mukupeta nhaurwa yedu muzvare chifamba mawana digiri renyu iri, chii chamakuda kuzoita manje?
Ini ndinofunga kuti ndichiri nenguva sezvandambotaura kuti ndine 5 years ahead of my agents angu ndinofunga kuti ndichiri nenguva yekuti ndikwanise kuita kurealiza potential yangu ndisati ndava nema responsibilities mamwe and saka ndakatotanga kuita masters angu neUniversity of Zimbabwe masters in accountancy and ndokutarisira futi kuita maarticles. Izvo zvinhu zvandati ndozvinhu mamain goals angu pari zvino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Maud chifamba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, muve neusiku wakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana nemunyarikani wezvekuchengetedzwa kwemiti kana kuti tree ambassador Vane Vabonde
Awa vaka gazwa ne gurukota arizve kuchengetedzwa kwezviwanikwa amai opamuchinguri mushure mekunge vaona basa ririkuitwa navabonde rekuchengetedza pamwe nekudyara miti yechivanhu inganzi indigenous trees. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vabonde.
Makadiko muri Zimbabwe ndokwandikwa saine mukoma dzongata ndimire kuri seiko.
Aiwa kuno kutsvene mukoma neva tichitanga nekuti makorokoto
mukoma dzonga ndinotenda mai kuchiburi wanowa minister weenvironment wakadigadza kuita saambasada wezvemiti kana kuti munyarikani wezvemiti. Zvinhu zvinondifadza chaizvo nekuti wakaona basa randakaita ndinoti zvirokwazvo mai wakasenza kana kuti minista wangu wakasenza kundisarudza kubva mumhuri yese yezimbabwe kundiita ini ndega munyarikani wezvemiti.
Chii chakatariswa naamai muchinguri kuti vakudomei kuve munyarikani?
Chekutanga mukoma dzonga ndine kunge ndichingobhonyeka miti muzvikoro kubhuruwayo uko ndokwandinogara. Saka ndaiita basa rekudhoneta miti muzvikoro, muzvipatara, muhurumende ndichingozviita. Saka pandakaramba ndichizviita ndakazonzwa foni yaakusvika ichibva kuHarare kuna minista vachiti iwo kana zvichigona ndisvike kuuya kuHarare. Saka ndakazoenda kuHarare musi wa2 June. Kundakasvika kuHarare minista vanoti iwo ndaona basa rauri kuita, saka ndaona zvakakodzera kuti ndikugadze kuita saambasada wezvezviwanikwa zvemuno muZimbabwe.
Zvii chaizvo zvamunee muchiita saambasada kana kuti semunyarikani wezvemiti?
Munoziva ane basa rake ane basa rake. Ndine basa rekuchengeta miti mukoma dzonga. Miti yedu yapedza. Chapedza miti yedu chekutanga tine varimi vefodya. Tinotenda zvikuru shuwa vari kurima fodya inopinza mari muZimbabwe. Chechipiri ndechekuti mishonga chaiyo inorapisa vanhu. Chimwe chacho huni chaidzo dzinoita mabasa akasiyana siyana. Saka takaona kuti miti maperera iri kuita dai zvanga zvichikwanisika tichireplace miti yoyo nekuwanda kuri kuita vanhu mumadhorobha. Tikupedza miti newedzisvondo mukoma dzonga ini ndiri mposto ndipo ndiri panapa. Patinoenda kumasowe mukoma dzonga tinenge tichitema huni dziya tira ratiri pazvimbe rekunamata harina kushata rakanaka asi chinokuwara muti mukoma dzonga. Saka ndofunga ndobasa guru rondirikuita rekudzidzisa vanhu kuti ngatichisimei miti yatinenge tagota, ngatichisimei miti yatinenge tagadzira zvese zvatinenge tangoita zvese ngazvichidzoserwe panzvimbo pazvo.
Miti ipi yechivanhu yamunonyanyoshanda nayo yamuri kunyanyodyara?
Miti yatinonyanya kudya tinosima misasa, mibhaubhau, hatinosima miti yese, mitondo, mibhamaropa, yese muti wese unongosima minyii, miunze wese unongonzi muti wese uri muti wechivanhu wese tiri kuusima kuti tiudzosere panzvimbo pavo.
Veruzhinji vari kutambira sei basa ramuri kuita iri pamwewo nekugadzwa kwamakaitwa kuita ambasada?
Mukoma dzonga mhuri yeZimbabwe yakafara zvikuru ende dai vanhu vane mukana wekuonana naminista handizivi kuti waimiitira chini. Chaitika chiitiko chekutanga nogadzirikwa saambasada achimiririra miti.
Imi makadzidzawo kupi iro basa rekudyara nekuchengetedza miti iri?
Mukoma dzonga izvi zvinhu ndezvamwari. Ini ndiri mupostori handina kana kumboenda kuchikoro. Chandakaita ndechekuti ndakasarudzwa nechechi kuenda kunyika inonzi Ethiopia. Ndasvika iko ndaifamba nezvekunamata. Ndikazobva muEthiopia tikapinda muKenya umo kune sangano reibibibi ikokoko. Saka ndakasvika ndikaona vachizviita zvinhu izvozvo izvi. Kune munhu anga ariko anonzi Mr Clean pari zvino soo wakashaita hawo. Ndiye munhu aindichengeta pananga ndiri muKenya. Saka ndiye akandidzidzisa kuti ukandozviita munyika yeZimbabwe unoraramisa mhuri.
Aiwa maita basa zvikuru mukoma neva.
Aiwa tinotenda mukoma dzonga muve nenguva yakanaka.
Manga makateerera kune munyarikani wezvekuchengetedzwa kwemiti kana kuti tree ambassador vaneva bonde muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai tarise musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votungamira bato ravo mukupemberera makore 10 nemanomwe raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Amina Chris Gande munhau dzechindevere.